hatina zvakawanda zvatingataura tisiri vezRP kuga asi tazviona kuti mutori mukuru kweZRP pamanyika kupera mutauri weparamende achiri kuona nhengo dzeparamende dzekubato ravo. Hatizive zvemutemo zvakanyanya asi maonero edu ndeyekuti vamutenda vanofanira kungoita zvavakaita kune vavo veCCC kuita zvavakaita izvozvo. Kana veZANU PF vane kakukunyuta kavainako vanozoenda havo kumatare edzimhosva.
Zvii zvamuri kutarisira kuti vamutenda vaite?
Tarisira kuti vamutenda vaudze Dare mapane paimutire ZANU PF harikonewa vaudze Vheki kuti kwaane mavhakansi sevhende mushure mekurikonewa kwenhengo dzeparamende dzeZANU PF. Asi chakanyanya kukosha kupfuura zvese ndechekuti kana zvadaro tinenge tine taane maMPs anosvika ku100 varikonewa munyika yeZimbabwe.
Izvi zvinorevei vamukwanani?
Zvinoreva kuti tinenge taane constitutional crisis. Kana taane constitutional crisis zvinoreva kuti hurumende iripo inenge isisina kuzadzikana, haisiri pamutemo, hapasisina hurumende. Pakufanira kuti padzokerwe panoitwa sarudzo itsva dzinenge dziri pachena sematauro atachingoita efresh, free and fair election. Zvabva zvaitwa nekuchimbidzika nekuti kurewa kwaitwa vanhu veZANU PF nasekitari jenera wavo vamanyika.